Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 30/2024 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti vanhu gumi nevana vakakuvara mutsaona yemumugwagwa weHarare Chirundu neZuro. Vamwe vemakereke echipostori vanonzi vari kuenderera mberi nekuungana muzorore rino reEaster munzvimbo dzisina mvura yemupombi sezvinodiwa nemutemo senzira yekudzivirira kupararira kwekorera. Vamwe vanotevera nhabvu votyira kuti nhandare ichangobva kuvhurwa yerufaro yave kunyanya kushandiswa zvichaita kuti ivharwe zvakare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa azivisa kuti vanhu gumi nevana vakakuvara mutsaona yemumugwagwa weHarare Chirundu neZuro mushure mekunge bhazi rekwaAndi Coaches rabuda mumugwagwa ndokupidiguka kamwe chete richizoguma rarara nemusana. Mapurisa anoti bhazi iri iro raive nevanhu gumi nevapfumbamwe raive richienda kuZambia. Vamwe vakakuvara mutsaona iye vakaendeswa kuchipatara chekaroi, vamwe vachiendeswa kuchipatara chemutendere kuZambia kunorapwa. Mapurisa ari kuyambira zvakasimba vatyairi kuti vasamhanyise motokari kana mabhazi munzvimbo dzinenge dzisina kukodzera izvo zvinozoisa vanhu munjodzi. Tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti tsaona ngani dzemumugwagwa dzaitika kubva zvatanga zororo reEaster nechishanu kusvika nhasi uye kuti vanhu vangani vakuvara kana kurasikirwa neupenyu asi vati tigozovabata nemusi wemuvhuro panopera zororo vachiti ndipo pavanenge vave nouwandu hwese hwezvinenge zvaitika mukati memazuva mana ezororo reEaster. Zvichakadaro kunyange hazvo hurumende yakarambidza vatungamiri vemakereke kuita magungano munguva ino yezororo reEaster munzvimbo dzisina pombi dzemvura pamwe nezvimbuzi zvakanaka apo chirwere chekorera chiri kunzi chiri kukwira mune dzimwe nzvimbo vanhu vari kunzi vaungana zvikuru vemakereke echipostori. Izvi zviri kureva kuti vanhu vaungana havana kuteerera kurudziro yehurumende iyi ndokuenderera mberi nokuungana matunhu akasiyana-siyana emunyika zvikuru kumaruwa. Hurumende yakadzivisa svondo rino kuburikidza nedare remakurukota ichiti yatora danho iri senzira yekuderedza kupararira kwechirwere chekorera. Dunhu remashonaland central iro rinonzi riri kunetsekana nechirwere ichi zvakanyanya icho chabata matunhu madiki ose kana kuti madistrict ari masere rakatodzika mutemo unorambidza kuungana kwevemakereke vanobva kumatunhu akasiyana-siyana. Gwaro rakaburitswa nemukuru wezveutano mudunhu iri Dr. Chuma rinoti vachabvumidzwa kuungana vachinamata zvenguva diki vagari vemunharaunda chete asi vanoita izvi vachionekwa nemushandi webazi rezveutano. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera kuti tinzwewo maonero avo.
Dambudziko rehurumende yedu ndepolicy inconsistency nefailure to implement policy. Vanongotaura vachingotaura asi kuita hapana. Kana tiri pacrisis yakaita siyatinayo yekorera, they must implement mapolicies avanenge vaita and the policy yacho must make sense. In other words, ngavaite policy yokuti vane zvimbuzi zvavo nemvura dzavo ngavaende pamberi vachiita makereke avo samazuva ese vane zvakakwana. Vasina havafaniri kuita. There is no question yekuti kwanzi tozokupa tsamba yekuitisa zvii. Tsamba ndoichaunza mvura nezvimbuzi. Asina hana anazo anazo. So policies must be consistent and they must make sense. Chizwa kuti basa ratoda kuita pandere kudzivirira cholera, not rokutsvaka ubururu nevanhu. Mixing politics nema votes, aiwa. Let's be consistent pa policy. Vane zvimbudzi zvavo nemvura dzavo ngavaite. Vasina kwete. Saka emagadzirisa izvozvo ndomaonero angu.
Saka tingati here vanhu ivava ramba vachiungana kunyange vari kunzi nemutemo havafani kuungana vari kuzvidza hurumende.
Zviri kutoitika zvokutoti vanhu vari kutomita pasina mafacilities. Vagara vachizviziva kuti hurumende inongotaura but isingaimplimente zvayacho inofanira kuimplimenta. Ndo dambudziko riripo and haiperi kolera yacho as long as we've got that kind of governance.
Avangu vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Henry Madzorera, vari parunhare mukwekwe neStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Masangano anomirira vagari vemuguta reHarare anoti vagari havasi kuzobvumidza kuti kambani yeGeopomona izopiwa mukana wekutakura marara muguta iri. Vachitaura neOpen Pali Zimbabwe inove sangano renhaure magamba network nemusi wechina, mukuru anoona nezvekambani iyi kana yeGeopomona vaDaily Shinguaya vakati kambani yavo ive iyo inoona nezvekutakurwa kwemarara muguta reHarare vachiti kanzuru yakundikana zvaita kuti guta rose rizare nemarara pose pose. Asi vamwe vari kuti chasvitsa kuti vanguva yavatore matanho aya kana kuti vape pfungwa iyi inyaya yekuti kambani yavo yeGeopomona haisi kuwana marara anoikwanira kuita zvainoita zvekugadzira moto kana gwenya remoto kubva mumarara. Hatina kukwanisa kubata meya veguta reHarare vaJacob Mafume kuti tinzwe kuti kanzuri inoti kudii nekurudziro yavanguva iyi. Tabatawo mutauriri wekanzuri yeHarare vaStanley Gama asi vati meya ndivo vega vanogona kutaura pamusoro penyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kubata vanguvaya kuti tinzwe zvizere kubva kwavari uye vanga vasati vapindura mifunzo yedu yatavatumira panharembozha yavo. Vagari havasi kufara nekubhadhariswa kunonzi kuri kuitwa kanzuri yeHarare neGeopomona pose painonorasa marara kuPomona kunyange hazvo nzvimbo iyi yaive pasi pekanzuru. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wecombined Harare Residence Trust kana kuti CRA vaRuben Akile.
Hatitombowirirani zvachose nepfungwa yekuti kambani yeGeopomona itakure marara muguta reHarare nechikonzero chekuti hatitowirirani zvakare neurongwa ihwo kubvira pekutanga. Saka naizvozvo kuti tiwirirane neurongwa hwatisingawirirane nahwo husinei nechekuita necitizen participation, tinoona kuti inyaya yekutoti inyaya inotoshungurudza vagari. Isusu nyaya iyo yekuti hakutonzwa kuti vada kutakura marara, nyaya dzekutakurwa kwemarara kanzuru yeguta reHarare ndiyo yakapiwa tingati pachirungu mandate.
Saka pogadziriswa sei vaAkile kuti marara anga achikwanisa kuraswa?
Hatichatomboda makomba akaita sana Pomona, kwakutoda dzimwe nzvimbo dzekurasira marara kwete kuti marara isi anongoendeswa kuPomona. Hazvina maturo kuti rori yemarara inobva kuSouthern Park inorasa marara more than 40 kilometers, 50 kilometers kuenda kuPomona kuyetivu. Takutoda nzvimbo itsva dzekurasira marara. Ndo zvatinongofanira kuti tive tinotaura kwete kutaura nenyaya yePomona. Izvozvo ndo zvinoshanda izvozvo, kwete kuti mota dzinoita rundaza dzakananga kuPomona uko zvinizvo zvoita unsustainable.
Vanga vari mutauriri wecombined Harare Residence Trust vaRuben Akili vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba kuti tinzwewo pamire sangano ravo panyaya iyi.
Isu seHarare Residence Trust takamirira vagari vari nhengo dzedu. Tinoti City of Harare inokwanisa kutakura marara kana ikapiwa zvainofanirwa kupiwa. Mari yayo yedevolution kana ikauya zvakanaka pamari dzavanowana, tinofunga kuti panogona kuita urongwa hwekuti wagonewo kuwandudza motokari dzavo dzinotakura marara. Kana GeoPomona iri kuona kuti marara haasi kuya akawanda kuPomona, ngaishandise mari yavari kutotora kare wape kuCity of Harare, kana kuti ngavatenge motokari dzavanodoneta kuCity of Harare kuti marara agone kuunzwa akawanda kuPomona. mona dam site. Izvi ndozva tiri kuona sekuti ndo chimwe chikonzero chiri kuita kuti West City of Harare wasanyanye kubatikana kutambudzika kuda kuendesa marara kupomona dam site.
Avanga vari mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7.
Ndina kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Jesse Machome, avo vakawanikwa ivo vachiwana basa rekuva mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights Commission. Basa iri vakariwana panguva iyo nyika nepasi rose vari mumazuva ekupedzisira ekuremekedza mabasa uyezve nekodzero dzemadzimai mumwedzi uno wakurume. Takambotaura namuzvare Majome nechitatu, asi tiri kuenderera mberi nehurukuro iyi kuti tinzwe kuti zvii zvavakarongera veruzhinji munyika panyaya dzezvekuremekedzwa kwekodzero dzavo.
Izvi shungu dzangu dzakanyanyisisa ndedzekuti ugaro nemaitiro ndevekukoshesa kodzero dzevanhu kuve mararamiro kukuti kunyatsopekeshere kunyatsodzaniswe mumagariro edu muzimbabwe kuti anyatsove magariro inonzi culture of human rights. Ndezvandiri kutarisira kuti tinge tichivapa danho redu tinonzwisisa kukosha kwakaita kodzero, tichinzwisisa kuti kodzero ndedzedu nechekuita nesu, hadzisingori dzekuzindi hurumende ndiyo inofanira kunge ichiita kodzero ichitipa, asi kuti kodzero dzinobata mumwe nemumwe wedu. Uyezve isusuwo tine basa, tine chijana chiripo chekuti tinge tichizadzisawo kodzero dzevanhu, vamwe vachizadzikisa dzedu nehurumende ichizadzikisawo kodzero dzedu. Kana tichinyanyonwa mubumbiro remitemo redu reZimbabwe rine bandiko ririmo rinonzi Declaration of Rights, rine kunyatsojekesa kodzero dzatinadzo tichifanira kuti tinge tichidalawo vana veZimbabwe kuti tine kubiro remitemo inonzi Constitution rakanyatsosvikisa kodzero nenzira ine hudzamu yakanyatsosimba. Saka ndozvandinge ndichida kuti tinge tichinyanyosimudzira kuti tive nehanya nadzo dzedu nedzevanhu kuti tinyatsone pese muhurumende pamwe chete nechizvizvarwa kuti kodzero dzakati nakira chese.
Tinoona kuti mawana chigaro ichi taakusvika kumapeto emwedzi wokucherechedza kodzero dzemadzimai. Izvi mungati zvinoreva chii kwamuri imi semudzimai?
Ndinoona zviri zvakakosha nekuti zvaitika izvi ndipo pekutanga pa tiwa chigaro chachigaro kumunhukadzi muZimbabwe Human Rights Commission. Vanhukadzi vane tsegere dzekunge vane tsege dzakasva tofadza kupora munyika medu, tachiwedzerawo vanhukadzi vanenge vachiwananika nenge vachishanda basa rekukwidziridza kodzero. Asi ndichibvanda nyatsodzokorera kuti kodzero ndedzevanhu vese, ende nebasa rekuti kodzero dzevanhukadzi dzizanisiko. Asi tisakanga nekuti kukoshesa nekucherechedza kodzero dzevanhukadzi zvinorevawo kuti kukoshesa nekucherechedza kodzero dzevanhu haukwanisi kusimudzira kodzero dzananga uchidzikisira dzananga kodzero dzakanakira munhu wese saka ndinoshuvira kuti tinge tichinzwisa kuti tisaise kuzadzikisa kwekodzero dzevanhukadzi nekuti haakudi hakudzikisi kodzero dzevanhu wese kodzero dzinotibatsira tese dzinofidzana dzinosimudzirana ndiri mudzimai inenge achitungamirira chokwadi iro iyo komishen iyeyi ndichikoshesa kodzero dzevanhukadzi nedzevarume nedzevese nekuti kodzero dzakakoshekerana zvekuti hapana kodzero yavanokwanisa kusimudzira imwe chisara
pane vangada kuziva nhoroondo yekuti ivo muzvare Jesi Majome ndiani chaizvo
muzvare Jesi Majome chizvarwa chezimbabwe chakaberekwa muna 1971 igota rakadzidza zveugota rikaendera mberi nezvimwe zvedzidzo emagota kumayunivhesiti pamuporo uyezve munhu agara aine shuviro yekuti kodzero dzinge dzichinyatsikanisa kuti achitori mwana mudiki muzvare Jesi Majome pamusoro peshenzi dzavo dzezvekodzero vakawanikwa vachigamisisawo rudzidzo rwavo rwekufundo ndingati mugwaro iroro rwezvekodzero nezvemaconstitution nezvekutungamira nezvekutungamirira zvakare vakashanda muhurumende zvese nemumasangano akazvimirira zvese nemumabhizinesi ezvemitemo vachishanda nezvekodzero nezvimwewo vakapinda munyaya dzematongerwo enyika maererano nekudawo nekuda kushuvira kushandirawo nekukwitidzira utungamirirwa hwakanaka hunozadzikiyesa kodzero vakapinda muparamende vakazonge vachiwanawo mukana wekutungamirirawo vari muteedzeri wemakurukota ehurumende mairi panguva dzakaitedza gurukota rezvemutemo kune chimwe chikamu gurukota rezvemadzimai nezvekugadzwa kwenharaunda pati pa
ini ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives icho chinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tichitarisa nyaya dzekushungurudzwa kwevana muzvikoro kana kuti bullying, izvo zvakazvosvitsa mumwe mwana ane makore 16 ane mubereki anobva kuZimbabwe kutora upenyu hwake mushure mekushungurudzwa kuchikoro mudunhu reMissouri muno muAmerica mwedzi uno. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yeutano hwepfungwa Dr. William Guri.
Ngati inini nyika dzese nezvikoro zvizhinji zvine mitemo yakasimba chaizvo inorambidza kuti mumwe mwana ashungurudze mumwe mwana. Tingati kune ma-anti-bullying policies akasimba chaizvo pasi rese, asi chokwadi chiripo ndechekuti mapolisi aya kana kuti mitemo iyi yekurambidza kushungurudzwa kwevana inozivikanwa nevanhu vakuru, inoteedzerwa nevakuru vechikoro. Asi kuvana pachavo, vana vachiri pazera riya rokuti vachiri kutanga kudzidza zvinhu, saka kazhinji vana vanoona kuti mwana uyu akasiyana nesu kana kuti mwana uyu pane zviri paari zvakasiyana nesu votanga kumushungurudza.
Saka mubereki zvii zvaangaitawo kutsigira mitemo iyoyo tichionawo zviri kuramba zvichiitika?
Dambudziko iri ndofunga harisi rekuti rinoda kungosiyirwa kunzi aiwa kune mitemo yakanaka siyai zvakadaro. Ndingati munhu wega ega anofanira kutarisa kuti mwana wangu pachikoro paari kufunda zviri kufamba sei. Iwe semubereki kuita chido chekuona kuti zviri kufamba sei nekukurumidza kuteerera mwana kana mwana achinge ataura kuti pane vamwe vanondiseka, vanondinemera, vanondishungurudza, chinhu chakanaka kunyatsoteerera mwana iyeye nekunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Kazhinji vabereki nekubatikana nemabasa tinogona kushayira vana nguva kana hanya yekuti tivateerere zvavanenge vasangana nazvo kuchikoro. Asi ndingati kutanga kurwisana nedambudziko rekushungurudzwa kwevana tinofanirwa kuva vabereki vanoteerera vana vedu nekuona mafambiro nematambiro anoita vana vedu kuchikoro.
Tinozwa kuti vana kazhinji kacho vanotaura kuvabereki kuti ndo zvandiri kuitwa kuchikoro. Tingati here vabereki vari kuregerera vana?
Mwana zvechokwadi anogona kutaura kumba kuti ndiri kushungurudzwa, ndiri kusekwa, ndiri kunemerwa, ndiri kutambudzwa navamwe kuchikoro. Dzinonguva mubereki anogona kutokurirwa nazvo kushaya kuti ndotangira papi. Saka dzinonguva mubereki anogona kutadza kutowana zvekuita nezvazvo, ongoti mwana ashingirira zvina mhosva, iwewe usavadzorere, iwe famba wakadai, iwe famba wakadai. oedza kutsiura mwana wake ndiri. Asi chini chendofunga kuti chakanaka ndechekuti kana mwana achinge atarwa zvinodzidziswa kuchikoro. Zvino zvakanaka kuti nyaya iyo isvike kuvakuru vechikoro. Vazive kuti mwana asunza nhau yekuti ari kunetswa pachikoro. Zvikazivikanwa pachikoro zvorekodwa zvonyorwa. Kana zvikaramba zvichiitika, nyaya inogona kuzosundzirwa kuenda mberi.
Vamwe vanoti haiwa kahunyunyu hapana chitsva chinoshamisira. Saka vanhu havafani kuchema nehunyunyu huri kuitika kumwana.
Ndingati inini hunyunyu hwatinozova kuZimbabwe hwakangofananawo nehunyunyu hwatinosangana nahwo kunze kwenyika. Asi kuZimbabwe zvinogona kuve nani nokuti mwana anenge aine zvibatsiro zvakati wandei. Kunenge kuine hama dzakati wandei. Kunenge kuine wekuziva wakati wandei. Kana pachikoro ipapo paanenge achinyunyurwa, anogona kunge aine vavakidzani kana vakoma kana hanzvadzi dzake vanenge varipo vekuti vanogona kuponesa mwana. Chinozoita kuti hunyunyu hunyanyo rwadze kunze kwenyika ndechekuti mwana anenge ari ega. Pachikoro paanenge ari ipapo anenge asina kana ane naani zvake waanoziva nekuti anenge ari mubva kure. Kunze kwemubereki wake mubereki atadza kumunzwisisa zvinobva zvatofa zvakadaro.
Kune dzimwe here nzira dzingabatsira mwana anenge achishungurudzwa kuti akwanise kunge achirasa pfungwa yekutora upenyu hwake seiyo chete nzira yaangabuda nayo mumatambudziko aanenge akatarisana nawo?
Counseling inobatsira chaizvo kudzoredzera vanhu vanenge pindwa nepfungwa dziri parefu, vanenge vakufunga parefu pekuti dai ndatora hangu upenyu hwangu nekuti upenyu handiri kurarama uhu hauchandiitiri zvakanaka. Nekuti kana paina professional counselor akanyatsodzidziswa, anogona kubatsira munhu iyeye kuti abve murima raanenge apinda akwanise kuona chiedza mukati meupenyu hwake. Kuno kuEngland kwandinogara kune mutemo uri kuedza kuti dai pachikoro chega chega pava na professional counselor aripo, pagovawo nematicha akadzidziswa zvecounseling pekuti kana akasangana nemwana muchikoro ari kusangana nepfungwa dzinorema kudaro, ticha iyeye anogona kutofano batsira kunyevenutsa pfungwa dzemwana. Saka ndingati inini mitemo dai ikawanda inosimbisa kuti pachikoro pega pega pava na kansela maererano nekukura kwakaita chikoro kana makansela mairi kana matatu anokwanisa kubata zvitemo zvevana. Ipo kungowana kansela pachikoro kunosunungura vana kuti kana aine zvinomunetsa anokwanisa kunotaura na kansela zvisati zvakomba.
Nyanzvi yeutano hwepfungwa Dr. William Guri vari parunhare kuBritain neStudio 7 muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America iri kuramba ichitevera zvakanyanya zviri kuitika muCuba, uko sezvakaonekwa nemutevedzeri mukuru wemutauriro webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaVedant Patel, zvekuti kuratidzira kwakaputika vamaguta akawanda kwainyunyutira magetsi, zvekudya pamwe nerusununguko ruri mutemo wenyika. America, vakadaro vaVedant, inokurudzira hurumende yeCuba kuti isiyane nemhirizhonga nekusunga nekuchengetedza muusungwa vanhu mumajeri, uye isu tiri kukurudzira mapurisa kuti aremekedze kodzero dzezvizvarwa zvecuba dzekuti zviungane murunyararo. Kuratidzira kwakaitika pakati pakurume mumaguta nemimwe misha inogara vanhu kwakauye kuratidzira kwekupikisa hurumende kukuru kwaitika kubva chikunguru 2021. Mukuratidzira uku makumi ezviuru nezviuru zvevana vecuba zvakapinda mumigwagwa. Pachinzvimbo chekuti vatambirwe mazwi avo, vari mumasimba muCuba vakatongera mazana evanhu mitongo inosvika kumakore gumi vari mujeri. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anofungidzira kuti vanhu vanodarika chiuru vakasungirwa zvematongerwo enyika vari mumajeri. Iye zvino mamiriro ezveupfumi hwenyika atonyanya kuipa nekupenga kweinflation pamwe nekushomeka kwechikafu, mafuta ekufambisa dzimotokari nemishonga. Zvizvarwa zvecuba zvakazvipira kuratidza kusafara nekutambura kwazvo zvakare zvisinei nenhoroondo yehurumende yekudzvanyirira nekudzosera. Mumashoko avo kuFlorida International University mukutanga kwakurume, mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaBrian Nichols vakati Vano emukiuba vakatarisana nenguva yakaomesesa mune zvematongerwo enyika, zveupfumi nemagariro kubva zvapinda masimba Fidel Castro. Vanoongorora zveupfumi vanofunga kuti mamiriro ezveupfumi akaoma kudarika kana nguva yemakore ekuma 1990 kana kuti special period, uye nyaya dzekodzero dzevanhu dzatoipa kudarika zvazvaive zvakaitika mumakore akawanda adarika. Vakati kuoma nekusagadzikana kwezvinhu kwakakonzera kuratidzira kwa 2021 kwakaitawo kuti mazana ezviuru zvevanhu abude muCuba. Vakati hurumende yeCuba inokasika kupomera mhosva vamwe nematambudziko ayo mune zveupfumi isingatambiri kukundikana kwemakore kwasvitsa mumatambudziko anhasi. Vakati tinoramba tichiudza hurumende yeCuba kuti idzike mitemo yezveupfumi inokwanisa kusimudzira mamiriro ezvinhu munyika yakaita serusununguko rwemakambani akazvimirira pamwe nekuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nezvekurima iyo inodiwa zvakanyanya. Mushure mekuratidzira kwakaitika pakati pakurume, vaNichols vakanyora padande mutanda reX vachiti America inomira nevanhu vemuCuba apo vanoratidza kodzero dzavo dzekuungana murunyararo. Vakati hurumende yeCuba haizombokwanisi kuzadzisa zvido zvevanhu vayo kusvikira yatambira utongo hwegutsa ruzhinji nebumbiro remitemo nekuremekedza kodzero dzezvizvarwa zveCuba. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo. Vamwe vanotevera nhabvu vari kuti mashandisirwo enhandare yerufaro akaramba akaita sezviri kuitika kuti mangwana mangwana mutambo nhandare iyi inogona kukanganisika zvakare. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Nhandare iyi mangwana ichange ichitambirwa ngoma pamutambo uri pakati peCapes United neArena Movers, iyo ichangopinda mumakonda neCastle Lager Premier Soccer League. Izvi zvauya mushure mekunge Rufaro Stadium yakasimudza mutambo wayo wekutanga kubva zvayavhurwa zvekare, uyo waive pakati peCapes United neBigita Minerals nemusi wechina. Nezuro nhandare iyi yakasimudza zvekare mutambo wayo wechipiri pakati peDynamos neYada, uyo wakapera uri mangange 0-0. Pari zvino nhandare iyi iri kushandiswa semusha nezvikwata zvinoti Capes United, Dynamos neYada, asi mashoko ari kufamba anoti Rentals yakumbirawo kudzoka muHarare pane kushandisa kwairi kuita nhandare yeNyamunga Stadium kuKariba semusha wayo. Muongorori wemutambo wenhabvu vaBrighton Makasa vanoti mashandisirwo ari kuitwa Rufaro akaramba akadai anokwanisa kukanganisa huswa hwemukati menhandare yozopedzisira yamiswa kushandiswa zvekare. Mwaka wapera zvikwata zvemuHarare zvaishandisa National Sports Stadium, asi huswa hwemunhandare iyi hwakaguma hwaipa zvekuti pari zvino nhandare iyi haikwanise kutambirwa nhabvu yepamusoro. Mutsigiri weDynamos vaAdam Kwasi vanoti panofarira kuitwa hurongwa hwekudzikisa mitambo kuti Rufaro irambe ichishandiswa kutambirwa nhabvu yepamusoro yePSL. Izvi zvauyawo mushure mekunge meya weguta reHarare vaJacob Mapfume vazivisa kuti nhandare iyi ichange isiri yenhabvu chete, asi kuti mimwe mitambo inosanganisira magitare.
Vagadzirira stage yekongiriti, vachakwenenzvera magitare, vapfana vezimudhanso vachatomuka kusvika vasvika kudenga uko vachifara vachiita makuwerere siku nesikati.
Asi mutsigiri wemutambo wenhabvu vaSupa Mushonga vanoti vari kufara nemamiriro aita Rufaro, uye yavewo nepekugara pevakaremara avo vanoshandisa mabhasikoro ekufambisa kana kuti mawheelchair. Zvakamira zvakadai, vePremier Soccer League vane hurongwa hwakazara hwemitambo pahorodhi ino yeEaster, kusanganisira mutambo mukuru pakati pengezi Platinum Stars, iyo ine mukombe uyu, neManica Diamonds, iyo yakapedza iri pachinhano chechipiri mwaka wapera. Mutambo uyu uriko nemuvhuro muBaobab Stadium kumaruwa eMhondorongezi. Asi mutambo weCapes United neRNL mangwana uchange uchibatanawo zuva rimwe chete nemutambo weChegood Pirates neGreenfuel muBaobab pamwe newe Chicken Inn ne ZPC Kariba mu Baba Field Stadium ku Blawayo kozotiwo Herent House ne FC Platinum ku Nyamunga. Mimwe mitambo iriko nemuvhuro yakamira seizvi. Simba Bora versus Wange Wadzanai Shamva. Tero 1 versus Highlanders Bata Gweru. Blawayo Chiefs versus Yada Baba Fields Blawayo. Bigita Minerals versus Dynamos Sakuba Stadium Mutare. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariad.
Neni jonga kandemiri nishiti muraru shakana kavatere ritokusemi na Chris Gande.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami itate lelithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 womgqibelo womhlazi ku-30 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abika ukuba kube lengozi yebhasi egenquke kwalimala abantu abalitshumi lane emgwaqweni osuka eHarare usiya eChirundu.
Ngibona mina kulinyathelo elihle kakhulu leli elizagoqa abantu abanengi ikakhulukazi abavelele emhlubulweni wakhonale eMpumalanga.
Udaba lokubotshwa kosakhulayo wachothoza abantu besindebeleni enkundleni yokuxhumana eX wabotshwa ludala inkulumo.
Uhambo lwethu luphumelele kakhulu, sinanzelela ukuthi ukuya kwethu ngale okwenza iZimbabwean government yagqugquzela amanye amazwe ukuthi avalise yakhothi ukuthi babebone ukuthi iZimbabwe ilamacala amaningi kakhulu okuthi.
Ibandla le-MRP lithi likhangelele ukuthi idale le-SADC tribunal elavalwayo livulwe ukuze kuthoniswe amacala afanale legugurawundi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapholisa abika ukuba kube lengozi yebhasi egenquke kwalimala abantu abalitshumi lane emgwaqweni osuka eHarare usiya eChirundu. Ibhasi le ibisiya kweleZambia. Lengozi ibe yiyo enkulu ngekhefu lekhisimu lekhefu lePhasika. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi uzethula amanani engozi eziyabe zenzakale ngaleli khefu ngomvulo.
The Voice of America.
Udaba lokubotshwa kosakhulayo uRyan Ziso ongacothoza abantu besindebeleni enkundleni yokuxhumana wabotshwa ludale inkulumo. UTanaka owekolejini leNasty wamangalelwa iziphathamandla zalikoleji ngemva kokuloba enkundleni yokuxhumana AX eseyisa abantu besindebele. Sikhuluma nje uTanaka usestokisini njalo ukhangelele ukuthoniswa ngolwesibili. Udaba lwakhe luthiye abanye besithi bekungamelanga abotshwe, kodwa abanye besithi utheze olulenkume ngokunjalo kabotshwe ukuze abalimbono efanale yakhe eyokubandlululana ngomhlobo bangalokothi bakwenze. Sixoxe locubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yes, so induzwile kanti lolu daba olukajaha lowu obotshiweyo enasti okuthi ukhulume kubi ngabantu besindebeleni. Ngibona mina kulinyathelo elihle kakhulu leli Eliza Koka abantu abanengi ikakhulukazi abavelele emhlubulweni wakhona ale eMpumalanga ukuthi bazi ukuthi khona ukuthuka lokweyisa lokukhangelela phansi esinyisizwe ayisiyonto elungileyo, ayisiyonto ebambanisa isizwe, ayisiyonto ephumelelisa isizwe. Kuyamangalisa kakhulu ukuthi umuntu ofundileyo kangako nxa ngisizwa ukhanya ngani ngumntwana ose kulokhu zenseze esiyaqeda iyunivesithi yakhe ukuthi ulokhe lomqondo onjalo thina sikhangelela ukuthi ngabe ngumuntu esingamthi bhecelezi enlightened osesazi ukuthi khona isizwe lesi samaNdebele isizwe esinjalo. Kulusizi kakhulu lokho, kodwa ke inyathelo elithethwe nguhulumende langamapholisa linyathelo elihle kakhulu elizakhoqa abantu abanengi abangahloniphiyo, ngoba isizwe sethu sesilohlupho lokuthi asisela nhlonipho ikakhulukazi abantu abavelela khona ngale ngasemhlubulweni waseMpumalanga. Abasela nhlonipho labantu besiNdebele nokuyinto embi kakhulu, okuyinto engiyitshayela ihlombe kakhulu eyenziweyo ngabomthetho. Engithemba ukuthi abomthetho bazathatha futhi inyathelo eliqinileyo futhi ukuze lalabo abalengqondo efanayo bangaphindi futhi balongothe futhi ukuthi khona bakhuluma izinto eziqhekeza isizwe, ezidivide isizwe phakathi. Into embi kakhulu leyo, ngishayela ihlombe abomthetho, ngisithi mina even abamakhosi ithemba bazathatha lindaba serious, bamgwebe lo isigwegwe lesi esikhulume kubi ngabantu besi.
Bakhona abathi bona labantu besintwini abesiNdebeleni labo bahlala bethuka abantu abavela eNtshonalanga ngamagama amabi. Ubona njani lolu daba? Kuyini okungenziwa ukuthi kungabi lokuthukana khona
Ndebele? Kulusizi ukuthi ebantwini bakithi labo silabo abantu abangakwaziyo ukukhuluma, abakhuluma kabi ngabanye abantu. Mina ngibona kuyindlela embi kakhulu ukuthi khona sikhulume sikhangele umhlobo singakhangelanga lowo muntu oyenze ububi lobo. Kuyinto embi kakhulu okuyikuthi nxa kungaqhutshekwa kanje abantu bebanjwa ngendlela enje, ibona ngani lokho kuzakwenza ukuthi sizwe siphumelele siye phambili. Asikukhuthazi ukuthi khona umuntu athethise isizwe, kodwa sikhuthaza ukuthi umuntu kakhangela khuluma commente against umuntu ongenzanga kuhle. Kukhangelwe yena, hayi khona ukukhangelwa imuli yakhe. Kungakhangelwa lokuthi uvela ngaphi isidaba sakhe, kungakhangelwa lokuthi uphuma kuluphi ulimi kumbe ukhuluma luphi ulimi. Kuyinto embi kakhulu leyo esingayikhuthaziyo ngapha kithi komthwakazi, ukuthi nxa zikhona izigwegwe ezinjengalezo, ye kumele umthetho thathe indima yawo. Umuntu wonke aziphendulela ngecala lakhe abelenzile elokweyisa abanye abantu, adivide abanye abantu okuyindlela engalungayo.
Lo-ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezamasiko. Siphinde saxoxa lo mnumzana Masimba kuJera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngathi mina asiqaleni ngokuthi ubandlululo is bad. Awumelanga sina njengabantu beZimbabwe sibe lo bandlululo against each other. Kodwa ngibona njengani ama-institutions ethu, lama-structures ethu, from time to time, yibo ababange problem leyo, ngoba awukabi le nkulumo e-conclusive about indaba yeGukurahundi, for instance. Nxa ungakhangela i-education system yethu, I promote ukufundwa kwamanye ama-language. So wonke khonokho kubanga ukuthi abantu bafile njengani amanye ama-tribes are more important than abanye, which is engathi a very bad and dangerous thing.
Manje ngokubona kwakho ukubotshwa kukalondoda kuzenza yini ukuthi abantu bengabandlululani, bengayenzi lokho kuthiwa yi-tribalism ikakhulu ebulenjini lapho?
Angiboni ukuthi ubotshwa kwakhe undoda kuzancedisa iproblem esilayo. Iproblem esilayo ayifuni ukuthi lama punishments umbe ama penalties anjengalawo ngokubona kwami kumele sibe le conversation sibe le nkulumo sibili e frank ukuze sihloniphe wonke ama tribes aseZimbabwe udubo esilalo ukuthi kulamanye ama tribes afila njengokuthi bona baqatheke uwedlula abanye and bayakwenza konoko mihla ngemihla without any punishment, without any penalty, without any reprimand. So takesi esi sesifika ku 44 years ngenyanga ezayo esi celebrity 44 years. So kumele mona njengani kube le nkulumo engabakhona sibele ukuthi siya ngapi, how do we also respect amanye ama tribe.
Kodwa nxa sikhangele udaba lona lolu olo kubandlululana le tribalism lungakuludaba olukhanya soluvuka yini
bona njengani udaba le tribalism uludaba olukhona luyavuka from time to time kodwa asikabi le ndlela yokuthi siqede i-problem yangikhona once and for all. So uzabona ukuthi udaba lo ngikhona luyavuka be it indaba ze-employment, be it indaba zokuthi as education engangikhuluma ngazo ngaphambilini. So uzabona ukuthi luyavuka udaba lolu from time to time kodwa thina engxenye sifuna ukuthi singakhulumi ngakho.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kutshera. Ibandla leMthwakazi Republic Party MRP libambisane lezinye inhlanganiso ezigoqela eyabalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi abo nguhulumende laya kwele Namibia ukuyakhuthaza ukuvuselelwa kumthethwandaba weSADC Tribunal Court. Injongo yenhlanganiso lezi ibingeyokuthi indaba ezigoqela iGugurahundi kumele zithoniswe kulumthethwandaba. Sixoxe lomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Besiya petitiona ke iSADC Tribunal Court ekwesevinduke Namibia ukuthi sifuna ivulwe ngoba iZimbabwean government yathi ngemva kokuluza kwayo icala lokuthi ama-plus ayawathathela abamhlophe awabuyele kubanikazi yakhuthaza amanye amazwe eSouthern Africa aweSADC ukuthi kawasuspende ama-operations aweSADC Tribunal Court.
Manje ungasitshela ukuthi uhambo lolu luphumelele na njalo likhangelele nini ukuthi kube le mpendulo?
Ngiyabonga kakhulu. Uhambo lwethu luphumelele kakhulu. Sinanzelela ukuthi ukuya kwethu ngale okwenza iZimbabwean government yagqugquzela amanye amazwe ukuthi avalise liyakhothi ukuthi babebone ukuthi iZimbabwe ilamacala amaningi kakhulu okuthi nxa engathethwa yikhothi enjengeSADC Tribunal Court uhulumende weZimbabwe engatholakala elecala. Ungananzelela thina kakhulu kathi esibhizi ngodaba lwe-self-determination esesi-approach-e inhlangano zomhlaba ugoqela bona SADC AU o-UN la amanye amazwe anjengabo-Britain angama-stakeholders edabeni lwethu. So ke lokhu kuyabethusa kakhulu ukuthi ikhothe njana ibe khona isebenze ngoba kutho ukuthi amacala anjengawe-Gugurahundi genocide masingaphanyeka laphana lo daba lwethu le-self-determination ikhothi liyana ingalubamba ngendlela eqondileyo. So ngokunjalo sathi sisikhona ngale eNamibia sathumela futhi ingwalo zethu kuma-lawyers ethu kwele Botswana ukuthi ayeseva iSADC House ngoba sinanzelela ukuthi ikhothi le-tribunal yayingasuye ama-head of state eSouthern Africa but ngeyokuseva ama-citizens amazona lawa aseSADC.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani uzaqala nini umthethwandaba wangikhona ukusebenza njalo likhangelele ukuthi liyahambisa nini udaba lweGugurahundi?
Ye, ikhothi leyi njengoba sesiqalile amanye ama-stakeholders ukuphakamisa udaba udaba lolu asoze silubeke phansi ngoba vele abakwenzayo akukho emthethweni njalo baba divided amanye ama member states esadik awakusekelanga ukuthi court le suspend ama operations so ngokunjalo sesivumelene lama stakeholders njengoba labona ukuthi sasilama lawyer khona ngale Namibia silama lawyer akhona ngale Botswana handa over i petition esadik house kuthi ukuthi udaba lwethu luphezulu kwamagqwetha ukuthi balugijimise kabanzi ngabona liyananzela ukuthi le court liyana ayikesulwa ukuthi SADC tribunal kusho ukuthi ngezindlela ngokomthetho ukususpendwa kwayo vele kwakungasonto eqondileyo bakwenza beganga so thina saqhubeka ke sifaka ipressure ukuthi i-court le ivulwe ngokwasemthethweni ibuye isebenze ngoba ukuvalwa kwayo vele kwaba lokuganga phakathi kakhulu uhulumende weZimbabwe sebona ukuthi icala lama-farmers waliluza.
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP.
Lamlela ndwandwe
lamlela ndwandwe
lamlela mshweshwe
lamlela namba wafuwembula
lamlela ndwandwe lamlela.
Kwezemaphandleni izakhamizi lenkokheli zesigaba sewange lesenkayi zithi ngesimo sendlala yalonyaka ebangelwa isikhudumezi seyezi le El Nino elidala ukungani kwezulu uhulumende kufuze abone ukuthi uyaholisa uzulu wonke ukudla engabandlululi ngesimo somuntu ngoba indlala ihlasele wonke umuntu ikakhulu emaphandleni. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokupheleleyo esewange.
Bathi okuvamileyo yikuba lapho ugatsha lukahulumende oluphathisa abaswelayo olwe-social welfare seluthe lwafika esigabeni lwandise ukukhetha abantu ngenzuzo kanye lesimo somuntu okwenza ukuthi iningi ligcine livalelwe ngaphandle kohlelo. Esinye isakhamuzi unkosikazi sitshengisiwe Sibanda ongunobhala webhuku lakoliva Khumalo esigabeni semathetshaneni enkayi uthi akula ovunileyo kodwa kuhola ehlekana nje kuphela.
Njengebhuli kasobhuku sikhanye singu-20 kodwa libe selithatha abantu abayi-6.
Ongusobhuku njalo wesigaba semkhayeni ngaphansi kwenduna uMvuthu eWange unkosikazi Jerita Ncube uthi komile emakhaya njalo kabathokozi ngendlela ingalo yosizo lukahulumende elulwa ngayo.
Nxa lihlala lingu-2 liyaphiwa okuyi-20 kg kwakungumumbo. I-20 kg yomunxa uwedwa uyaphiwa 10 kg uhlala wedwa uphiwa i-10 kg kam 10 kg ungayidla inyanga yonke uyadlani 10 kg akulalwa njalo umumbo wakhona kuyabe kule dodi nxa usubiyela vele kuyabe kungalali lutho.
Umnumzana Joshua Ngwenya we-BHA Bethesda emangweni weJambezi eWange uthi ngesomiso sendlala le indlela okufuze zilande abantu kungakhethwa mhlobo.
Okusemagama kuyashiwo ngikhuluma kathesi badla umgodla kambe kusiyafika yosona isikhathi kuyabe kunjani. So lapho uhulumenzi yile akufanele avule elinye ilihlo elibanzi ngoba kunzima yikho nambinjani. Thina esikwesabayo ukuthi abantu sihlala lapho nxa singela ukukhuluma iqiniso bazafa abantu kube sokungani thina sikho.
Isakhamuzi senkayi umnumzana Jamela Sibanda wenduneni uChugulu uthi ubukhuni lobu bengezwa njalo yokusweleka kwamathuba emisebenzi.
Lapho emakhaya kulendlala enzima kakhulu ukuthi lendlala sikhale ukuthi kuza kuba lezidombolonyaka njalo kulandlela zokuthi ungazincedisa ngoba imisebenzi ayitholakali lapho emakhaya.
Umholi kaZulu wakulesi sabelo umnumzana Richard Moyo kaphendulanga imbuzo wayethunyelwe ngumsakazi we-Studio 7 mayelana lesimo sendlala kulendawo lokukhethwa kwabaholayo kanye lokungenziwa nguhulumende ukuphathisa izakhamizi. Ngokutsho kukahulumende inani labantu abafika phose izigidi ezintathu zakuleli liyalamba njalo lokhu kukhangelelwe ukwanda ngokuya kwensuku. Abenhlanganiso ye-UNICEF bathi phezu kwendlala le iningi liyaswela njalo amanzi ahlanzekileyo okuyikho okwenza umkhuhlane wesihudo i-cholera iqhubeke isidla amalangabi njalo ibulala. Loba kunjalo uhulumende kakuvumi ukuthi isimo sendlala sesisibi ecina ngelokuthi amabele enele e-Grain Marketing Board ukusiza uZulu osebunzimeni. Nimele i-Studio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
لا
namhlanje sicubungula eziphathelane lamalungelo abesifazana kugqitshwa inyanga yokunaza amalungelo abo emhlabeni jikelele. Asizweni umhlonitshwa esilayelanga.
Ibizo lami uSethekele Chabangu, ngingu-director e-Waters Women Development Association in Zimbabwe. Kule nyanga leyo ukuze sibungaze i-Women's Month, sihlanganele nje endaweni eyi-1 ku-Ward 8. Sihlanganisa ama-ward u-3, lo-4, lo-5, lo-6, lo-7, lo-8 endaweni eyi-1. Ama-ward aseGwanda North. So sihlanganele nje singabomama ngoba silama-project vele okuthuthukisa abomama. Ama-project amanye ngokufuya iy'nkomo, abanye bafuye imbuzi, abanye benza bayalima balezingadi, abanye ngabathungayo. Like bebezo-report ukuthi benza kanjani kuma-project wabo, sebenze kanjani ngoba lama-project injongo yalama-project ukuthi idlule kuye wonke umama. Mangabe kungeyenkomo ikwazi ukuthi mangabe seyisize a certain group ngoba sinokubafaka bebe ngama group of 12. Ikwazi ukuthi mangabe sebethola inzunzo bayakwazi ukuyidlulisela kwabanye bebaba bengabe babafuya inkukhu ngalezo sikhathi. So bathe masihlanganela besizo celebrate umama siselebrate nempumelelo yabo ukuthi sebengabe behambe okungakanani. So masiyenza lento lesiyenze ngathi yishow ngoba labadebele ezilimo zabo abathunga ingcebethu abathunga impahla bonke nabo besiza sikwazi ukuthi njengoba abomama sikwazi ukusupportana sikwazi ukuthengelana and njalo sikwazi ukuthi sidlulisele ama project kwabanye ngoba sile new membership ukhona abanye abajoinileyo abangakawatholi lama project okuzithuthukisa ngoba ama members ethu asuke e-affiliative. So nathi kumele nje njenge organization sikwazi ukuthi labo mama sibathuthukisa kanjani ukwenzela ukuthi bakwazi ukuzimela emakhaya bakwazi ukuthi nabo bathwele abantwana babo isinkwa. I-problem ade sesinayo enkulu kakhulu ngendlala. Amanzi awekho, abantu abatholanga kahle emasimini. Kodwa asikwazile ukuthi sincedise abanye nabo bakwazi ukuthi bathole nabo izifuyo zokuthi bafuye. Like zisuke zingekho ziningi kodwa khona lokho okuncane sifuna ukuthi njenge-organization songakwazi ukuyitshintsha impilo yomuntu ongesimama ohlala emaphandleni.
Njengoba sibona ukuthi kule somiso ezinye inkomo ziyacuba khona ngapho.
Kahle kahle le nto le beseyisuggestwe nje umphakathi wonke jikelele sesi-include konke nabobaba esigabeni nabobani bethi ngcono kudonethwe noma imali ekwazi ukuthi izokwazi ukuthi igubhe lamadamu ethu esiye sithembe ukuthi angasibambela amanzi. Sikwazi ukuthi maybe wangasinceda ngoba already sekagcwele inhlabathi and njalo kukhona iproject esisizwa khona yi-blanket mine ethembisa abantu amanzi. Izamile ukuthi lethela amanzi igubhela abantu imigodi. Yiyo nje into encane esiyitholile noma ngabe seyenze kuphela ku-ward 8 kodwa iyafisa uku-extend yela kwamanye ama-ward so that wonke umuntu asizakale ngoba yimine eseduzane ngathi ikhavara wonke umuntu nje kuleyo ward ngoba abantu bangikhona abaningi uthola besebenza kuyo leyo mine.
Libakhetha njani ukunhlelo zenu njalo labanye abafuna ukuthi bengene ukujoyina labo bengalithola ngaphi bengene njani?
Njenge-Waters sihleli kancane kancane siba le mhlangano abanye siyabahambela emakhaya nala abahlala khona maybe kuma business center okanjani. Ngasho namanje ngithi i-membership yethu improvile kakhulu ngoba abantu sebene-idea ukuthi kahle kahle le organization umsebenzi wayo yini. Uyakubona sometimes uma uthi uyaform i-organization abanye basuke bayi-mistake for a political party. Yebo sithe Women Development Association kodwa nabobaba uma bebona ukuthi senza kanjani bayajoyina. Sinawo ama-members abangabantu abangamadoda. Uma sewujoyine under organization yethu siyakwazi ukukufaka ku-WhatsApp group yethu. Sine-WhatsApp group ye-organization la esishera khona i-information. Then ama-members wethu uma ngabe sekhona every year they affiliate nge-R50 for i-membership yakho ukuthi uzibonakalise ukuthi nawe usaseyi-member yale organization.
Kulula yini ukuthi beyithole leyo mali? Izifuyo lezi abazitholayo bayayenelisa ukuthi bethole inzuzo ngazo?
Bayenelisa ukuthi bayithole inzuzo ngayo kodwa inzuzo yangkhona singathi ithatha isikhathi eside ukuthi itholakale ngoba ungacabangela inkomo. Inkomo singenzeka izale manje ingazali kodwa lezi zenkukhu bayakwazi ukuthengisa amaqanda, bayakwazi ukuthengisa inkukhu zizoba abalengadi bayakwazi ukuthi bakwazi ukuziphilisa. Abathunga ingcebethu sisupportana sikhona lapho njengabomama masenza ama-shows uyakwazi ukuthi sithenge izinto komunye kanjalo.
Leyo-ke kuyingxoxo lo nkosazana Sethekele Chabangu, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlangani khonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile. Lamhlanje uhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba. Sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residence Association. Sihlaziya umumo wezomnotho elizweni.
Ngasitshela ukuthi umumo unjani ikakhulu ezitolo lapha sizwa kuthiwa imali yakwele Zimbabwe kayisafunakali kwezinye indawo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Isimo simi manzonzo emashopu lapha ngenxa yokuthi imali yeZimbabwe iqhubeka igugudleka kakhulu. Emkambo kahulumende idola elilodwa selibiza $23,000 plus. Kube sokusithi-ke kulo mkambo omnyama kwezinye indawo selifikile ku-$40,000 $ elilodwa. Indawo eziningi sezisebenzisa $35,000 to $1. So khonokhana kuveza ukuthi umnotho welizwe kangeli imali yelizwe leZimbabwe iqhubeka igugudeka amandla yayaphela ngoba nxa izindawo sezifuna ukuthi nxa ule dola leZimbabwe kube yi-$40,000 of between $35,000 to $40,000 to $1 khonokhala kuveza ukuthi amandla emali yeZimbabwe aya ephela njalo izinto ziyaqansa nsuku zonke.
Nxa sikhangela khonoku okwenzakalayo ubona ungani kusiyaphela umnyaka wonalo kungasokunjani?
Kusiyaphela umnyaka sikhangela ukuthi nxa kungazange kube lezi ndlela ezisetshenziswazo ukuthi zenqabele ukugugudeka kwemali yelizwe leZimbabwe kutsho ukuthi mhlawumbe sesifikile kumamiliyoni sesibuyela konke esasiyikho khona ngomnyaka ka-2007 kusiya ku-2008 lapho imali yeZimbabwe eyayingasela mandla eyayingasanakwa ngumuntu. Ngokunjalo ke singazi ukuthi njengoba kube lo governor omutsha we-Reserve Bank of Zimbabwe mhlawumbe nxa uzabuya lamaqhinga azenza ukuthi azame ukuthi akubambe ukugugudeka kwaleyo mali yelizwe leZimbabwe kwenzela ukuthi lezi zinto ezitolo mhlawumbe sezingama ukukhwela nsuku zonke ngoba kathesi usungafulathele ekuseni ukuthi uphenduke emini ufike into sezixansile ngendlela okugugudeka ngayo. So kungaqhubeka kunje-ke kutho ukuthi hayi singena sibili eliweni elimnyama okuzakwenza ukuthi abantu beZimbabwe baphile nzima kakhulu.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Kuyipasika kunje sithanda ukuthi sithi kubalaleli be-Studio 7 babe lepasika elihle badlale kuhle kungabi lobudlwangudlwangu ezigabeni lapho abakhona. Sikhumbule ukuthi leli likhefu lokuthi abantu bakhumbule ukuthi ukhona umuntu owabafelayo izono zabo. Ngakho-ke kungabi lo muntu ongena esonweni ngalesi sikhathi sepasika. Babe lokuthula, babe lengqubekela phambili ezigabeni zabo.
Lo-ke bekungumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Asibanene njalo kuhlelo lunye nevikezana. Siqhubekela phambili ngohlelo abaculi bethu. Liviki silomculi kamaskandi uTanki Siwela, yena uzibiza ngegama lokuthi Mqaphi emculweni. Linsizwa idabuka kusiphepha itholotsho kodwa icula ikwele South Africa. Nansi-ke lapha ixoxa lo ntungameli Nkomo Studio 7 ngedlalade layo elitsha.
Ngibingelele kakhulu ngokukhulu ukuzehlisa kubo bonke abalaleli be-Studio 7. Ngiphinde ngibingelele kakhulu nakubo bonke abasakazi. Ngibonge kakhulu ithuba. Umculo kamaskandi, njengoba namhlanje ngizolethulela i-EP kaMqaphi esihloko esithi Wangihlukumeza, futhi kuyi-CD yesithathu esenginawo. Kodwa nje manje ngithe anize nge-EP yengoma ezingu-4 esihloko esithi Wangihlukumeza. Yeah.
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umqaphi yatholakala kulezi namba ezithi 0634805673. Sacela ukubuye ngiphinde 0634805673. Uyatholakala umqaphi. Ngabe ufisa ukuthi mhlawumbe ukwazi ukuthi i-CD noma i-USB noma mhlawumbe uyafisa ukuthi umqaphi ezokudlalela emcimbini wakho, uyatholakala ke kule nombolo umqaphi ngokokusebenza ngila ezweni lase-South Africa.
Ubachiyela waphamazi abalandeli.
Ngithi kubafowethu nodadewethu, obaba nabomama, okhulu nabogogo, umsebenzi lo esiwenzayo okucula sizenze lithini, suke sisenzela abantu. Njalo abafowethu beyeke ukuthi uma ngabe sicula umasikandi bese besibandlulwa sebethi sizenza amazulu, asizenzi mazulu. Singamahlabe zulu, so sisenyaweni oluright ngoba thina sikhule ekhaya siwudlala wonke umculo. Phinde ngibafisele ukuthi njengoba kungama holiday abaye emasontweni abaye emakhaya behambe kahle bephephe bephinde bayojika beright. Ngiyabonga kakhulu ithuba msana.
Lathi siyabonga. Danki tanki. Igama ngu Chris Gandhi, asidibaneni njalo ngevikezayo. Lilale.